A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This is the Women's Roundtable on Thursday, April the 9th, 2015. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we're looking at the institution of marriage. What type of marriages exist in Zimbabwe and how women can choose the right type of marriage so that it can better protect their rights. What are your views on the issue?
To join our discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And the live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Don't forget to join us.
We are also streaming live on the internet. You can find us on www.voazimbabwe.com. Lobanjalo, www.voashona.com. Lobanjalo, go www.voaindebele.com.
Before a woman gets married, they need to know what they are trying to achieve from that union. So if they do decide to take the 5.11, legally they need to know what is in store for them and look out and how much protection they have.
But at the end of the day, I want to chat after some months about divorce.
Welcome again to the Women's Roundtable, and tonight we are looking at the institution of marriage. We're looking at what type of marriages are actually available in the country and how women can make informed decisions to protect their rights. What are your views on the issue?
The law, Marvelous, actually recognizes unions that are done under civil marriage. They are also registered customary marriages. This is, however, also the unregistered customary marriages. The civil marriage is covered under the Marriage Act 5.11, and this is not monogamous and is recognized as the most ideal form of marriage because it offers almost equal legal protection and rights to spouses in the union.
And PJ, the Registered Customary Union, which is covered under the Customary Marriages Act, Chapter 5.07, recognizes the union as guided by cultural rules, which means that it is open and a man is allowed to have more than one wife. So, you know, this is where now you really have to choose wisely do you want to go for the monogamous one or the one that is open to have more than one wife? So what are your views, our listeners out there, on the issue?
Lamhlanje uhlelo lwethu sikhangela imichato ekhona eZimbabwe. Kule michato le yokuyachata e-court emthethwandaba. Kule michato le yokuyachata e-church. Lo o-church uyazakala njalo kuthenana na yona lo o over pansi we Marriage Act 5.11 umbe I chapter 5.7 umbe njalo abanye bayibiza ngo chapter 37
That's a while back, PJ. During our mother's time.
Kulem chato echiene. Kulem chato le eoguti umunta ngavela kipe amalobolo sum chato. Abantu sebehlala bonke. Ikantike nga umngako esefile. Umngako nga seliyalini. Wena usala lani. Phakathi kwemichato yonke yonale. Yikho ke sizama ukuthi sicebisane lamhlanje ukuthi nxa ungena emendweni ungena kumele uvule amehla konke ukuba ikwazi ukuthi ungena kuphi umendo njalo ekugcineni uzatholana.
Aiwa, PJ chokwadi nasi muchirongwa chedu chemadzimai. Tichange tichitarisa michato kana kuti kurodzwa kunoitwa madzimai. Kuti uri kupinda sei iwe unofana kupinda wakaita sei wakachangamuka sezvo wataura PJ. Nekuti pane michato yakasiyana siyana munyika. Imwe yachona iyo inonzi nevanorwira kodzero dzevanhu madzimai anyanyotora. Ndiyo chapter 5.11. Under the Marriages Act, inovumidza kuti murume aite mudzimai mumwe chete. Kozoya mumwezve wekastomari. Uyo unoti aiwa murume anogona kutora mainini. Anovumidzwa pamuchato iwoyu saka
mainini vakatowanda.
Ehe, vakatowanda. Saka masangano anorwira kodzero dzemadzimai vari kuti aiwa madzimai musati mapinda muchitsa. Kana mimichato ii. Tanga imanyatso vunzurudza. Kana kuenda kumagweta kunonzwisisa kuti ndotora mchato upi kuitira ramangwana. Nekuti tinoona kazhinji kacho madzimai achizosara iwo kana pakaitika njodzi. Kana pakaitika kurambana. Kana mumwe akatisiya. Unozoona mudzimai achitorerwa zvinhu zvese. Uyezve kana muchinge muri kutenga zvinhu pamwe chete makaroorana madzimai masangano anorwira kodzero dzevanhu vari kuti nyora iwo mazita enyu pamapepa iwaya. Aya anonzi title deeds kana mchinge matenga imba mukatenga mota ipapo pa registration gapa nyorwo masenyu kuitira mangwana remangwana renyu nevana venyu saka nasi PJ taita rombora kanaka isu hatisi magweta tine nyanzvi pano member of parliament veHarare West uyezve vari gweta muzvare Jesse Majome vachange vachitibatsira mukuziya kuti tinyatsoona kuti madzimai angabatsirika nesei. Hello Miss Majome. Oh, thank you for joining us this evening.
You're welcome.
Yes, I think you've been listening a little bit to what we were trying to explain, although I'm not a lawyer, neither is PJ.
Well, you are doing very well.
Thank you. So I'd like you to take it away from me and just educate some of our women listeners out there on the type of marriages that are really favorable for them when we look at the Zimbabwean situation, especially in the situation where we are looking at, you know, vanamainini, my small house and things like that.
Actually, you know, I think you're doing a very good job. It's very important for women and men also to know what the law says about marriage because a lot of the reasons why women have problems in registering marriages is because men, I don't know where they get told, I think it's in bars or somewhere in dark corners, that if you, they get told scared from, terrified from registering marriages. They also get told misinformed and told the wrong things and end up not doing things that protect them and women. Because I'm saying this because, yes, you know, registering marriages and issues in marriages, they protect women, but also men, because remember, women don't get married on their own.
Yes.
And as long as men think that marriages and registering marriages is for the benefit of women only, and women think so only, then we won't get very far. We need to also to let women know, like you're saying, women must get into marriages with their eyes peeled. And men must also know that registering marriages does not trap them into anything. It's just putting things in black and white that they've already committed to. And it's a very good thing for good governance, for public policy planning, for, you know, for and for the futures of children that come out of marriages and for avoiding problems. So I think it's a very good thing. And then I'll say that, you know, it's and the sadness is that usually women, a lot of women get to know about what the law says about marriages when they are already in relationships that don't help them and when they're in trouble. Either when those relationships end by death or by divorce, and then they discover that they were not actually married in the eyes of the law.
But honorable, if I may, honorable, if I may just come in there, Ms. Majome, but when a woman is in love, the last thing they are thinking about is, you know, what laws protect them. How do you jolt us as women into action to know that, no, this is for your best interest? Kana mukakwanisa henyu kutaura neshona kune vamwe vakateerera vambonzwa.
Inotika zvakakosha kuti vanhu kadzi vazive vasati vatombofunga kuti vakurorwa zvisati nguva yacho isati yatopfuura kuti mutemo unoti kudii pamusoro pemuchato. Mutemo wemuZimbabwe unoti, ende zvinowanzoshamisa vanhu vazhinji, unoti kana usina pepa rakanyorwa rehurumende rakanzi marriage, rakadhinzwa na marriage office, hausi, hauna kuro, hauna marriage pamuchato. You are not married. Kana mukandobvisirana rora renyu asi kana pasina pepa rehurumende, hausi muchato, ndine urombo, hamutorwi sevanhu vakarorana pamutemo. Inonzi customary law union, iyoyo inonzi union, haisi marriage. Zvinoda kuti vanhukadzi vazvizive izvozvo, vanhurume vazvizive. Chinoita kuti ive marriage kunyoresa, handiti, saka pane mhando mbiri dzewananu pamutemo. Pane inonzi civil marriage, iyo yama muchitaura, inobvumidza mukadzi mumwe chete murume mumwe chete. Izvi ndo mhando yekutanga yemarriage act yakunzi chapter 5-11 yaimbonzi chapter 37. Kwozoti yechipiri, mhando yechipiri yewananu yemarriage imarriage yecustomary marriages act yaimbonzi African marriages act kare chapter 5-07. Mazitaya yangu, machapta yangu chinja nekuti pakazongoitwa kakurongwa kakaitwa mitemo yekuti akaiswa machapta. Saka chapter 5 iyi ichapta inotaura nezvemutemo wezvevanhu, wezvewanano nemudzimba, nevana, nezvimwe zvinoitika muinonzi family law, mutemo wemumhuri. Ndosaka saka yakangorongwa mualphabetical order. Saka marriage act is 7 nekuti 11 nekuti iri kumberi, customary marriage act ina 3 iri kwekutanga, zvichingodaro zvichingodaro. Saka wechipiri customary marriages act unobvumidza murume kuti anga achiwana madzimai vakawanda vakati wandei, asinofanirwa kunge wakadii, wakanyoreswa. Saka izvi zvinoda kuti vanhu vazvizive izvo zvizvi, kuti unotosarudza kuti unoda upi. Izvi zvinoda kusarudza usati waamo, mvura isati yatoteuka kudzvara. Vanhu vazvizive vachitokura kuti kune mutemo wemuchato, kana usina chipepa chehurumende haisi marriage.
Tomboti honorable, pane madzimai akateerera vakawaniwa uyezve zvese zvakaitwa pachivanhu, vanoenda kunorejista kupi kwamuri kutaura kuti vanofanira kuenda kunowana bepa iro rehurumende?
Vanokwanisa, marriage officer anogadzwa nehurumende. Kana uchida muchato wecivil marriage, handiti zvokuti munhu murume mumwe chete, mukadzi mumwe chete, unoenda kumamagistrate mazhinji, mamagistrate mamarriage officer, unoenda unondonyoresa muchato uyu, unoita inonzi license notice, marriage license. Pane kamari kanongobviswa kanongoti vanenge vachiongorora kuti une wakamborwa here, unokwanisa here kuita muchato here kana kuti kwete. Saka unoenda ikoko, asi pane mamwe mamarriage office asiri mamagistrate akagadzwa nehurumende. Vamwe vacho, vazhinji vacho ndeve mumachechi, mapriest, mapasta nevakadaro. Asi vanhukadzi ngavachenjere nevanhurume, havasi mapriest nemapasta vese vane mgumo yekuchatisa vanhu, vamwe havasi mamarriage office. Saka ndoda
aiwa, honorable
paper, but zvozozivikanwa pape kuti ichi ranga ringori kana sakramende kune vanoenda kuroma seni, asi hausi muchato mutemo wenyika. Saka unokwanisa kuwana muchato wecivil marriage kumagistrate kana kuti kuna kuchechi. Pane matanho anotorwa anodaro.
Aiwa, halo, honorable Majome, regai timbokubatai muromo mbijana, nekuti PJ yada kumboti tsanangurei murimi rwesindebele kuti vamwe vasiri kunzwa zvimwe zvatiri kutaura vambobatawo, tisati taenda kune mumwe munyarikani wedu, but batai makadaro.
Okune ngivela kuchileyo obechasisa lapha imichado ehlukeneyo ekati enge ngayikhuluma kuqala ukuthi kule mchado kulokwenda kokuthi uyahamba uyehlala le ndoda ube labantwana, ungacabanga ukuthi nanana ula uchadile ngoba awulaso isithuba okuqhakathekileyo ukuthi nxa ususuka lapha emendweni kumbe nxa sokwenzakele ingozi awuchadanga nxa ungela phepha lelo ikwa kuchoyo awuqonqoselayo ukuthi nxa ungena emjadweni ehlukeneyo nxa usiya kwenda kumele ube kwazi ukuthi ungena kumjado uphi wangkhona lo kukhitshelwa amalobolo kungela phepha awuchadanga
Aiwa PJ, tiri ipapo regaiti mbobata Sisi Loveness, Sao Rombo, Varipo Oparu, Narapa. Makadi Sisi Loveness.
Mziripo wangu makadi o nesenda nekundipenza wabashirongwa.
Aiwa, imi murukufona murukupi?
Murukufona ndiriku Clarksburg, Maryland. Ehe. Kwa Washington DC area, yes.
Ya, mainzi wawo iri mugangwe. Imi mungati po pfungwa dzenyue, renya panya eyo ye kurorwa neswa kadai daizu mchatu.
Nyaya kurorwa mazvita sisimave. Nyaya kurorwa inini based on experience yangu yandinayo ndekuti vakadzi kunyanya isusu vekumusha kwedu tine tinoti kana tapinda muma relationships akaita se kana tatanga kudanana nevanhu tinokanganwa kuti mangwanani uya nei. Ndakanga ndiri situation yakafanana nedze customary marriages ndakaroorwawo wenguma ndiri 21 years ndakasanganawo newandaidanana naye tibva ndaroorwa tikabvisirana mari only to find out later kuti murume uyo anga asina kugura muchato nemukadzi wake wanga akasiyana naye apa akaroora akabvisa mari yese akakumbira muchato saka pakuchironga apa ini ndakazongosanganawo nemapepa ndibva ndaona kuti murume uyo anitorinechi muchato wanga uchiripo But ini nazvina undivhiringa sereki ndanichiri mwana mudiki and first time kuroorwawo ndichitarisirawo imba yangu hazvina kundibata-bata sereki although zvaindivhiringa kuti saka unochata sei nemunhu but ipapo ndobva taitaurirwa kunzi pane customary marriage iri valid in a way of which kwandiri ini hazvina kunge zvichiita basa rakanyanyisa the thing yakazoitira ndezvekuti inini ndakabva ndavhurawo maziso angu at the time paitengwa zvinhu kumba ndini ndaisa zita chese chaiitika ndanga ndisingabudewo papiswa zita rangu ende zvaitozivikanwa kuti handisi kubwaira asi vazhinji vekwedu tine problem yekuti kana zvinhu zvakadai zvichiitika tinobwaira tichirega zvinhu zvese mastenze edzimba zvistovhi ikatengwa zvese zvinoya zviri zita rababa of which kana pazvinozovhiringika kana zvavhiringika god forbid zvisei tichizovhiringana mukati meupenyu tinowanika taakusara tisina kana chinhu ana mai guru vaya vanozita ana mai guru vakanga vakasara vaya they show up vanouya ipapo ndopavanoda because murume uyu idzi anenge akubuda akudzokera bheki kupi kwaakambobva kuya ana mai guru ava vanouya vaakurwisa ende ndopandakaona kuti customary marriage ipapo hainyatsomira ichikumiririra iwo semunhu akaroorwa although akabvisirwa zvese zvine unhu utoriwo mukadzi wemunhu zviri considered kumhuri kwenyu nekunyika kuti uri mukadzi wemunhu it's always good kuzvimiririrawo munhu semunhu kuenda kunotsvagawo pepa rinodiwa kuita zviri legal asi statement yandiinaye ndodakutaura ndekuti pandakazoya kuno kuamerica ndakauya ndakaroorwa nemurume izvo zvedu zvecustom izvozvo
ndongokubatai muromo ipapo Sisi Loveness kuti pamakapinda mumereji manga mambonyatsotsanangurirwa here kuti muzive kuti customary yakamira sei imwe yacho yakamira sei kana kuti makangopindawo muchiti aiwa ndiri murudo ndobva mazongoita
murudo zve tichifara tichiita zvazvichinakidza saka nguva iyoyo ende zvakaitika so fast munoziva kuroorwa kwomwana mudiki kuyai zvinoitika so fast zvokuti haumbozivi you really don't care the time kuti unzwisise zvimwe zvese uri kuda kungoita uri kuita zvinhu kwauri zviri raiti zvokuti uri kuroorwa uri kunobvisirwa ende murume aiga anga asingagari nomumwe munhu saka anga ari wangu at the moment saka zvemuchato izvo zvanga zvisinei nebasa
saka mazouya ikokuno kuamerica zvii zvamaona zvava nesiyano pane kuroorwa kunoita vanhu imo muno muamerica nekuzimbabwe
siyano iripo ndeyekuti muno vanhu ukanga uchi zvinhu zvemunomu zvakanyatsorongedzwa zvokuti kana its either uri kuroorwa zvekubvisirana ava havabvisirani asi ukanga waroorwa unotoziva kuti muri kuenda kukote ende chidhindo chiripo ende kana uriwo uripo ndiwe ende hakuna mumwe muchato unoitwa nekuti pamunonoregista vanotombokupai mazuva ekumbomira vanenge vachirisecha kuti kune umwe muchato here uriko because kana paine umwe muchato uri existing hamukwanisi kuchata which makes it very much clear but unlike kumusha hauna nguva yacho yekuti unombonozvitsvaga even kana kuzvitsvaga kwacho panogona zvataurwa izvozvo zvokuti michato yacho vanochatisa vakawanda panogona kunge paine dzimwe dzakaitwa dzamusingatozivi kuti vanhu vanogara vakachata kumusha uko musingazivi kuti vanochata but kuno things are done straight forward saka ini ndinoappreciata kufamba kwenguva
Yeah, tombo kubatai muromo ipapo sisi loveness murambe nyu muri parinare nekuti zvakanaka kuti mbonzwo imi vechidiki kuti muri kuti ndimi changobva mukuroorwa ikoko kuZimbabwe uyezve muri kuonawo zviri kuitika muno muAmerica asi PJ tine mumwe munyarikani wedu honorable Tabitha Khumalo unogona kuvatora zvenyu mutimboti gagaga
siya kwamukela kuhlelo makuya
ngiyabonga futhi njani
ma hanya phila kunjani wena
hayi ikho konoko
ye uyayizwa indaba yethu ngubambe ngesandla xhaka ukuthi ubuye kuhlela asikhulume ngodaba lwemendo imichado sesibonile idilika imizi abantu beyalana abantu bewela izingozi zokuthi omunye uyasichiya uyaphelelwa ngumphefumulo abantwana basale behlupheka lezimuli nxa yemitshato leyi siya singene emitshatweni leyi sikwazi na njengokubona kwakho
hayi iningi lethu omama singena kule imitshato singazi ukuthi umthetho uthini ngidlalele ukuthi umthetho uma ungena emtshatweni uvele lawe ulezinto zakho owazithenga ngangena emtshatweni ungena njani ukuba yikwehluleka kukahulumende ngoba kuqakathekile ukuthi xa kusenziwa imithetho ingapasi ephalamende imithetho kumele iyehliwe kuZulu ayefundisa azi njalo ukuthi ithoni isebenza ngaphi ithola ngaphi njalo kumele futhi ama-NGOs lawo abone ukuthi ayangena kwi-ground sifundisa abantu iningi labo mama bayalahlekelwa zimpahla abantwana gcine sebezintandane sebengasayi ezikolo ngokuthi khona umthetho kawazi yebo naye kuthiwa ignorance the law is not an excuse kodwa thina njengabantu bamnyama ikakhulu omama iphuze ukungena emisebenzini endiningi lethu sasingayi ezikolo ngoba kwakuthiwa umntana oqakathekileyo ngumntana ongumfana oyinkazana nabeqitha ugrade 7 bahle ahambe ayekwenda so uhambe lisane engingazi lokuthi uzena uyadingani kuzahamba njani
Generally, Ms. Khumalo, we find that most marriages in Zimbabwe, women go into these marriages without really knowing what's going to happen to them. What do you see on the ground when you work with the women since you are a member of parliament?
That is very, very true. And the sad thing is we are in a world of technology. By now, we should be having systems that are linked to the databases, be it marriage, be it DST, or whoever. So that when one goes to the courts to apply that one gave them, they should then be given the opportunity for the courts to double check if that man was ever married and whether customary, the one man, one woman, no. And at the same time, that is one of the times whereby when they get there, there must be an office that educates this couple. Mm. So you are going into this marriage, there is a law that is governing this marriage, and this law requires A, B, C, D, in case of that, you guys leave each other or somebody dies. But unfortunately, that is not done. People just get the excitement that they put a magistrate or a judge who's going to get them married, and they put their white dresses and the rings, and that's it. And then when death knocks, they leave each other, all hell breaks loose. And there's a tendency in Zimbabwe, especially, where relatives, especially if the men die, relatives normally accuse the woman of having killed the man. By so doing, they then take over all the assets and properties of that marriage, which is taken by relatives, not considering the fact that the woman that has been left behind is with kids, and they need a stable environment that they've been living in. And most of the time, women don't have enough money to hire lawyers, and lawyers are very. And since they don't have the money to hire lawyers, they would rather prefer to be destitute and lose that. So there is a need for, I want to believe there must be a department within the courts of this country which basically first educate those that are getting married on that law. And then from there, they can go on and decide.
Honorable Khumalo, tichinemi parunare kudai, imi senengo ye paramende, pane zvamunombotaura here semadzimai vakamirirawo mamwe madzimai kuti zvamuri kutaura izvi zviwanikwe zvichiitwa nehurumende, nekuti vamwe isu tuye takatarisa ichitomirira kuti imi muri muparamende ndimi muchatisvitsira shoko. Muri kuzviita here?
Aisuti basa tiri kurova ndima chaii. Tsaona yatosangana nayo ndeyekuti mitemo inosimudza kodzero dzemadzimai iripo. Nhamo inotipindira kana mitemo iyoyo yakufanira kuti itevedzerwe. Most of the time mitemo iyo haitevedzerwe. Varume vanenge vakuita mandira jochina vachizivira kuti vakadzi havavazivi. And 132 varume ndo vagara vane mari. And most of these women are housewives. Unoona kuti anozoenda nokwadza loya, loya ro muvhiringidza mukadzi dzese unomugara vana chirungu chechi loya chiya chinokutenderedza musoro zvokuti pavagara vogovaona kuti vadzadzira pasina changu. Handi maona. And kuti mukadzi uyu manje atsvage nzira yekuti atsvage loya haana kana hepeni.
Okay.
And munguma anengeandingatipika kuti usandiguta unoenda usina chinhu zvindakashanda pano. But he forgets that the same woman that was crossing the borders achienda kuBotswana kunotenga zvinhu wouya wozotengesa wotenga fridge. Asi fridge racho nenyaya yekuti tinoda varume vedu stereki tonyorisa zita remurume. Wotenga stendi onyorisa zita remurume.
Honorable, ndombokubatai muromo ipapapo. Tinenge taita muteereri Sisi Juliet vari kuda kunzwa pamwe vapane zvavada kukuvhunza imi senhengo yeparamende. Sisi Juliet, muripo here parunare?
Ndiripo.
Ehe, taura henyu, muri kuinzwa iri mugango.
Line kwangu handisi very clear. Ndinangoverenga pama headlines ndoona pafoni.
Ehe, aiwa ndizvozvo. Nhasi tiri kutaura nyaya yemichato. Ende vatinavo vanyarikana panapa vari kuti ivo madzimai pindai mumichato iyi makavhura maziso nekuti inosiyana-siyana. Saka mune muchida kuti mupinde imi pamuchato unozokubatsira mune ramangwana.
And are you the one who sent this text message when you were saying thanks for the interesting topic, but you were talking about the small house? Yes, you were saying that in your view, small house is that if a man wants to take several wives, why should that be done in secret? It should be just officially and open.
Yeah, that's my concern. What polygamy is always been doing, and if our grandfathers have always been doing it, and why is that our men are now doing it in privacy? They're hiding. Why they should go do it? It's no official.
Aiwa, ayo mafungiro enyu sisi Juliet. Asi rambai muri ipapo because zviri interesting zvamuri kutaura. Nekuti nguva yedu ndo inenge yakuda kuti dyana naye asi uda kupinda nemi musecond half.
Chikamu chinotevera
iri kuuya
chechipiri chacho.
Kuti tinyatsonzwa kuti sei imi mafunga kuti aiwa varume ngavanyatsobuda pachena kana mafunga zvokuita mamwe madzimai. Pamwe munganyatsotisanangurira kuti zviri kufamba sei ikoko.
Yeah, usisi Juliet lapha uthenana ubebhalile le WhatsApp ukuthenana yena ubona ngani indaba lo yemichado lelo sokuvuka ama small house amaningi. Ikho ke indoda vele nxa ivele isicabange ukuthi ifuna ukuthatha isithembo kayiphumele egcekeni hathi ukuthi ngibone ngabantwana sebesiza nxa lapho esefile.
PJ, I think we'll have to ask our guests, Honorable Tabita Kumalo, and also Honorable Jesima Jome, if she's still here, and Miss Loveness Saurombe, and also our listener Juliet, to keep on the line. We want to take you to the next half of the program. And for those who are joining us, we are streaming live on www.voazimbabwe.com. I'm Marvelous Mplanganyahuye. Please continue listening.
Mina umpraxitis Jeremiah lingasuki khona lapho elelalele khona ebulenjini ku www.voazimbabwe.com loba ku www.voaindebele.com.